Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemugovera kukadzi 29 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumusha weSt Mary's kuchitungwiza moita bata murefu bata mupfupi pakati pevechidiki veMDC nemapurisa. Vamwe vechidiki veZANU PF vanofungidzirwa kuti vasori voedza kuda kunovaka musasa pamba pavatenda ibiti. Mutungamiri weZifa otaura nezvenhandare dzenhabvu dzakanzi hadzina kukodzera nesangano rekafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mumusha weSt Mary's chitungweza nhasi maswera muine bata murefu bata mupfupi apo vechidiki veMDC vanga vachirwisana nemapurisa anodzivirira mhirizhonga afumubata jongwe emuromo akananga kumba kwemutedzeri wasachigaro webato iri uye vari mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nerimwe sangano rinonzi Zimbabwe Concerned Citizens Forum ekuti nhengo dzaro dziri kuda kunovaka musasa padzimba dzevatungamiri vebato reMDC vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, mumwe mutevedzeri wavo vatenda ibiti uye vaSikala vachivapomera mhosva yekukoka zvirango. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatenda kuti muchitungwiza maita mhirizhonga.
Ichokwadi. Pane mayutsi vafamba vachipisa mataya vakapwanya bhazi rezupuko windscreen vakatorera vamwe vanhu macellphone. Saka mapurisa vazoenda vakasunga vanhu 11 vari moko yemapurisa achitaura kudai. Uye tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese ngavatevedzere mutemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu.
Tabatawo vaSikala Mbune kuti tinzwe divi ravo.
Mapurisa ndohamuka nhasi mabakwedza kuuya kusvika pamba pangu kuzondivhiringa ipapo. Saka vasvika zviripo ndechokuti ko vanhu vati ko imi rayot makazara kwakai muchiuya pamba pavasikala chanesa chii?
VaSikala handivo chete varara vamire vachitya kuitwa kanyama kanyama. Munyori mukuru webato iri vatenda ibiti vanotiwo pane vamwe vanhu vamboedza kuda kuya kumba kwavo nhasi. Vachitaurawo neStudio 7 vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataura ikandishaya vati vatungamiri veMDC ndivo vakadaidzira zvirango ndokusaka vari kuronga kuenda kunovaka misasa kudzimba dzavo.
Saka we have now realized kuti kana uyu akamisa mari aifanira kuraramisa nyika yese. Which means either iye ndiye akapiwa mari yacho kana kuti ane imwe source of fund inomuraramisa iye. Ndoyaakunzi nemacitizens taakuuyawo mukoma tizombogarawo kumba kwenyu tichidya zvamunodya tichirarawo pamunorara tichitsvagawo maschool fees kwamuri nekuti mune imwe source of funding yakakubai kuti muclose yaifanira kudyiwa nemunhu wese. Saka haisi demonstration vaenzi varoda kungoenda kudzimba dzacho.
Asi zvanhasi vakandishaya vaudza Studio 7 kuti havana kunge vatumira nhengo dzavo kuenda kudzimba dzevatungamiri veMDC ava.
Ndo urongwa hwatombomira nekuti hwapindwa nehonye iruda kukonzeresa violence inova ivo pachavo vakomana vasarudza nzira yekuzviprotekta nayo vaona kuti bheta vafanoita violence vega. Vafunga kuti macitizens akapusa zvekuti achaita dance according to their tune oenda kudzimba dzavo votanga kurwa mafactional fight MDC vaishandisa macitizens. Saka macitizens izvi discovered kuti no, takuda kutoshandiswa nevanhu pahondo dzavo kuti vazviprotekte ende kuti vascowe mamaxims ya political party.
Vabiti vatiwo zviri pachena kuti vechidiki ava vari kushandiswa kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika chaiyo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanqube kana mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Asi mutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Iwayo ndanonzi Manyepo. Nekuti kana iri nyaya yemahuman rights nenyika dzinotonzi ishamwari dzeamerica asi dzine mahuman rights records asingatauriki vanotsveka vanhu misoro vasina kutongwa vanovharira vanhu mumatirongo vasina kana kumbobvira vaendeswa kukoti izvozvo tine nyika dzakasiyana siyana hatingadi kudzidoma nemazita asi dziriko saka nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuimprova pamahuman rights inoita maeconomic nemapolitical reforms ndeyemanyepo.
Vanyati vakurudzirawo mapato ose zvematongerwo enyika kuti aedze kutaurirana pane kuita zvetsvimbo mugotsi. Kunetsana panyaya yezvirango uku kuri kuuya apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo nemamwe makambani avo vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrian Kagoro vanoti vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki vanofanira kutanga vaongorora kuti chii chakambopa kuti zvimwe zvakatenderanwa kuti zviitwe pavaive mutongigava muZimbabwe zvizadzikiswe. VaMbeki ndivo vakabatsira kuti muZimbabwe muitwe hurumende mubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Vanonzi vane chido chekuedza zvakare kuyananisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi vaMnangagwa vanoti nhaurirano dzinofanira kuitwa pasi pePollard, iyo yakaunganidza mamwe mapato madiki kuti vaite nhaurirano. Asi vaChamisa nekune rimwe divi vanoti Pollard kupedzera woko padehwe retsindi uye havasi kuzopinda muhurukuro dzePollard. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakagoro.
Ndofunga mamiriro akaita zvino anenge achida kuti titsvake nzira yekuti vanhu vataurirane vagare pasi paitwe hurukuro yekuti nyika inogadziriswa sei. Asi vaMbeki vane nhoroondo yavo.
Munorevei apa vakagoro?
Ndo vakambova mediator pakati peMDC nezano. Muna 2008 pakazoitika yatunoti government of national unity or inclusive government. Zvichireva kuti hongu vane experience asi tichida kuziva kuti vane chidzidzo here kana kuti zvidzidzo zvavakadzidza nezvakaitika pamusoro peinclusive government. Apo ndiri kureva chibvumirano chachaitwa neboka raMDC nerezanupf. Zvizhinji hazvina kumbobvira zvaitwa zvazvabvumirano. Zvichireva kuti vaMbeki vasati vatanga kuda kumidhieta vanofanirwa kuongorora kuti nemhaka yei takakonewa kuita mareforms angabvumirana muinclusive government.
Asika iro bato reZANUPF richitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti nhaurirano dziripo dziri kuitwa pasi pePollard.
Mamhanyiro avari kuita vakananga kusiriko. Direction yavananga haisiyo nekuti nyika yevakwe nezvavada kuita. Ndosaka tatisu ngavagare pasi vataurirane semapolitical parties neMDC. Haikona kungokono kunotsvaka vanhu vanoti naimi unovuya kuti munhu ukatora mavhoti evanhu vese vada kuisa muPollard. Handisi ngosana moya hamu, uyu mujuri hamu, manyika hamu, ningi wotora vasara vacho woedza mavote 40,000 atokona ningi ninga havasvika 100,000 right woti all right ndo vanhu vamuri kuti tichagara pasi toita dialogue nava vakamirirani vamwe vacho vakamirira vanhu hamusikuda kutaura navo ndo kuva chituta kwakawanikwa nambuya vangu kuya kuti unoda kutaura nevanhu vasingakubatsiri nechinhu.
Ko vePollard havasi vana veZimbabwe here vanganzi havakwanisi kugara patafura vachitaurawo mamiriro akaita zvinhu munyika?
Hatirevi kuti havasi maZimbabweans, aiwa tongoreva kuti kana muchida kutaura neruzhinji rweZimbabwe chienda izvi handiti machechi ati huyai titaurirane makaramba kuendako dai manotsvaka vamwe vanomirira vanhu vana muzvina bhizinesi vashandi vekulebha kumatrade union mayouth vadzidzi munyatsogara pasi motaurirana navo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrian Kagoro vanga vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana-siyana vachitaura ivo pamusoro peurongwa hwehurumende hwekuti vavhure zvitoro mumakamba emasoja nemapurisa ekuvatengesera zvinhu zvakachipa. Regai titange kunzwa kubva kuna muzvare Tabitha Manyoni vari muHarare.
Inini hangu handina zvezvinhu zvakanaka, ndinoda kuti zvinhu zvese anokoshesa masoja ndikuzetitema zvese zvautora zvemusoja. Ndichori nemusoja anotoshanda kubharaki akatondikureta 50 years aitindaomerwa nehupfu nezvinhu zvechikafu chemumba ndikamupa ezvino zvi kuti andibhurira mari akutonesa akuzotabhana kwanyemeni wani ndokutotanga ndatombochatobvetanga ndakumbira kubata. Saka inini aminotika vamunangagwava nadzisi nevanhu ndofesi ndinoda kutanga kuita. Ndinoda kwokuti kana vachitiva kumisira masoja mashopsi kubharaki nemapurisa asi pamavhoti vavanovanda kuvhotera ruzhinji rweZimbabwe vari kuedza kuti saka isusu tinoti hatishande kugavhenmendi hatishande pekuchipurisa hatishande kuchisoja zvasei tisikusirwa mashopi tonzi titenge kunobhira noti hatina basa tinokosha ngo yemavhoti hazvinombonaka. Ivo vamutuli vakutaura izvozvo ndo vamwe kuti vakauya vakaparadza mari yaishanda munyika zvobvovaisa mari yavo kubhondi nhasi utudzo zvinorwadzo tanzi mashopi kumaendisa kubharaki kuti rwadzisiwo kwakaita sei kuvindo vachitiona senge tisiri vanhu ingatisi tivanhu tinovhote ngavanhu and tinotovhota darika masoja pane nonovhota masoja anenge akarindira vanhu havasi vanopinda mukuvhota vanogonovhota pati zoita vanovhota here kana kuti havavhoti zvii zvinotirwadza mozvizvi ndada kuzoti hupfu tiekunokwa ndinogara hausitiwani kana uchinge wawanika uri kuwanika uri pa220 karenda ndiye kuwanike murungu wangu ari kutengesa hupfu murungu wangu ane prize but isuso tinomushandira but anotitengesera hupfu andozoti ini hasikupa muchikwereti ndikuda cash enda kuna chemahara kuchinoize chokwadi zvamataura ndakaendako kana kusina chitupa utende
dai maiwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chiini.
Aini ndemuti hanguva munangagwaka dai mangoti ndirotisi kwazi tese tiri vanhu vamwe chete tikuona nhamo izvizvi tanze nekusheva hupfu transport izvizvi kukwira chiko 10 bond panhu panofambwa tingangoti 3 minutes transport kusedza 10 bond hanzi mafuta asikuwanika tikutenga kumikoto nema20 years pe5 liters saka taakuita ziripo zviri kuti rwadzisa nokudai vagadzirisa nyika amenoti vanango kuri kutaurirana kwa
tonzwazve kubva kuna vamanyoni vari muHarare.
Kusvitupa kwacho hakuchawanike zvitupa kwena mapasipoti mapasipoti kwacho hakuchawaniki mapasipoti tiende kuhupfu kwacho hupfu hauchawanika tiende kumafuta 2 liters nhasi yekunopinda mapick and pay ndaiona iri pa90 bond ndinoiwanepi mari yem vakapinda pakawaka ekukeshi ichishanda sezvazviri zvakamaka isina mapesenti vakafurirana naye muturi yei kuti ngatisei mapesenti mari yetira kusumudza nyika iri kupi mari yacho tinongonzwa kuti yabiwa zuva nezuva isusu toramba tichingofidha homwe dzakapfuma kare toramba tichingovafidha havatinzwirewo tsitsi here isuwo titiidyai mavhejo vavachidya mazondo nemari yedu isu shoma yacho iyoyo saka ivo varida kunonatsa kune masoja uko ndoka vakuda kunotanga kukavha ikoko amugabe kana muchindinzwa kwamakarara naitaura chokwadi kuti hapana wandinokusiyirai vakanga vazviona ndikatombovablema baba vaitaura munational sports ko amugabe takanovabvisa sei vakatifurira ndiyo tete mavhe iti tisatitori pamabasa izvi tikangoona ndege dzaakutenderera hapana chamakamboona imii muri ikoko tikati zvii zvaakuitika tikabuda kunze kwemagedhi totoona kunze kwatozarazara masoja vaakutotishosva kuti handei handei takanobvisa amugabe pasina maelections
topedzera kunzwa kubva kuna mai jani vari kurisape vachitaurawo pfungwa dzavo
ngoma ndiyo ndiyo zviri kumbotaurwa nevamwe ndo zviri kuitika ukuno ini ndikuona ritori dambudziko ratoita hurumende watosvika panhanho inonzi wawadhesitare nekuti sho mukaonawo kuti ini mai jani ndine wana wangu ndobva ndaona anebawa mwana wangu pamhuri ndiyewo ndoti ndofidha iyeye pamwe awa ndoasiya instead yekuti nditopa wasina wacho zvinorei nekuti zvino mukatarisa munoka muzimbabwe kuti vanhu vaakutambura zvezvo kusvika papoindi yekuti munhu achakwanisikana kutaura kuti ndine nhamo yakutoonekwa kunge zvinhu zviri normal kune vana vakuri kukura business masoja ndiopiwa zvakachipa why musivhu seven chero asiri musivhu seven mwana wezimbabwe anofanirwa kuti awane zvinhu zviri nani
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chirwere checoronavirus chapararira kune dzimwe nyika nomwe izvo zvasiya misika yemari pasi rose yandengendeka. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization raisa chirwere ichi pachidanho chepamusorosoro chekuti vanhu vanofanira kugara vakangwarira. Kusvika nezuro nyika itsva dzine vanhu vabatwa nechirwere ichi dzinosanganisira Mexico, Nigeria, New Zealand, Lithuania, Belarus, Azerbaijan neIceland. America yave nevanhu vana vakabatwa nechirwere ichi asi pasina umboo hwekuti vakasangana nevanhu vanacho kare here. Vanhu vemudunhu reSouth Carolina vari kuvhota nhasi musarudzo dzemaprimary dzebato remadhemocrats. Sarudzo idzi dziri kuuya pamberi pedzimwe dziri kuitwa nemusi wechipiri svondo rinouya dzinozivikanwa nekuti Super Tuesday sezvo matunhu 14 achivhota panguva imwe chete. Vari kutungamira musarudzo idzi paongororo dziri kuitwa kuSouth Carolina ndiva Joe Biden avo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives umo anoita hurukuro nezvemagariro evanhu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rehurumende rekubata mari inoita zvikamu 2.5% kana zvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana zvemihoro ivashandi vehurumende vanenge vachida zvavo kuti vange vachipinda muurongwa hwehomwe iri kuumbwa inenge ichizobatsira vashandi ava nekuwa kweretesa mari wachibhadhara nemari dziri pasi. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMasaraure.
Tinotenda mukoma dzoka.
VaMasaraure, taona muri kunyunyuta sesangano pamusoro peurongwa hwehurumende hwekubata mari inoita 2.5% pamihuro yevashandi vehurumende. Mungatiudza pamusoro pezvinyuito chenyu?
Chakutanga tinyunyute zvakanyanya ndechekuti mari inoda kubatwa ndeyedu masevhosevhanzi, asi hapana hurukuro kana nhaurirano dzakamboitwa nehurumende kuti itizivise kuti ine mufungo wakaita seuyu. Zvimwe zvinorwadza zvakanyanya kuti tinozvinzwa pamapress conference, asi iri nyaya inoenderana nemari yedu yatinoshandira vachiita urongwa hwavo nemari yedu isu tisina ruzivo nemari dzozoda kufambiswa sei. Zvazvino zvoto pakaratidza kuti zvidza zvakanyanya kwavanenge vachiita. Ndikatarisa nyaya yekubatidzwa mari sepapaisekenda isiriyo mari yekutanga, tichatitambotarisa kuti vanoda kuishandisei. Tagara tinobatirwa mari dzenhasi nekuti nanhasi mari dzacho hadzizikanwe ikarikana dzekuti dzinoshandiswa sei. Tinongonyanyonzwa ikoko, imwe inenge yabiwa, imwe yatorwa nangana, imwe yatadza kushandiswa zvakanaka. Tine mari dzepapezeni ma7.5% atobatikwa zvakare. Mari idzodzo tavine nguva tichibvunza kuti tiziviseo in real time kuti mari yatozvinzwa nemunhu imari, asi vanhu vari kusvika papezitaya vachitadza kuzokuwana mari idzodzo. Zvichiratidza kuti mangori mafiga ari kudhidhaswa, asi figa dzerika ari kuendeka. Tichatamba panyaya yekompetisheni dzechipiri chinonyanya tichishungurudza ndechekuti tinonzwa kuti panoda kuvhurwa zvitoro zvekubatsiridza maifomed forces anove masoja pamwe nemapurisa nevamo kuti vakwanise kutenga zvinhu zvakati chipei. Saka zvinotishungurudza kuti vari kugura pamari yedu, vachigura pane mari yemunhu we vonovhura zvitoro zvevashoma ivavo. Izvi kuda kukonzera mhirizhonga mupublic service. Tirikuona zviri zvinhu zvinodestabilisa sector public service zvichikanganisa kuzowanzwa kwemasevisi nekuti vashandi vehurumende vagara vachiora mari shomanini yaakuzopatanwa ichitiwa vamwe. Zvinove zvinhu zvinoita kuti vamwe vashandi vazorega kuita mwoyo wavo wose pabasa ravo ravanenge vachiita.
Asika vaMasaraure, tanzwa hurumende iri kutaura kuti homwe iri kuvhurwa iyi hainei nenyaya dzezvitoro zvamuri kutaura izvi, uye mushandi anenge asingadi kuisa mari yake imomo haapindi, hurumende iri kutoisa 100 miliyoni yekubatsira homwe iyoyo, munoti
izvi zvazvitanga kutaurwa pavanhu vaivaridza nyunyuto yavo? Asi vakare tinoziva vanhu vatiri kushanda navo mukadzi wavachitaura vachidai kazhinji kacho mari dzedu, asi hazvindi akatarisa kuti hatina kuzoenda kuzvitoro ikoko ndiani iko zvitoro yachona itazidi ichibva futi zvitoro zvavari kuvhura izvi mari dzacho dzikange dzabva futi. Inyaya yekunge vari kuona kuti vanyanye kunzera kuti tsuma kwevanhu, asi nenhoroondo yatinayo navo tinongoziva kuti mapuro yacho ndo urongwa hwavainawo hwekumanisidza vanhu kuti vasabdisaizi.
Imiwo sesangano hamuone here zviri zvinhu zvinobatsirawo vashandi nekuti vanenge vachikwanisa kunge vachizokweretawo dzimari vachidzosera nemutengo iri pasi pane kunge vachienda kunokwereta kunzo?
Izvezvi mari dzatiri kubatirwa dzenasa idzodzizvi kana dzadziri dzichiri kubiwa dzichiri kudhaivhesitwa mabasa adzo. Tichitarisa nyaya yesocial security tingangobhurodhene mabasa enasa tichimbovhara maburi ari kurasikanawo mari. Ikoko zvese zvinokwana zvekutora mari muchidzorera zvinokwanisa kuitwa nemari dzekusocial security yenasa. Hatidi kukureta imefandi kungokureta mumafandi kuwedhera mubasa. Tingatongodhaivhesifaya mabasa anga achiitwa nenational social security authority yemamasekuriti tichitoti awedzere kusvika kuhealth care nezvimwe zvinochengetedzwa vanhu. Malonzi wayo anofanisa kuwanikwa ikoko zvese. Hapana midzi yekuwedzera chimwe chihomwe chatinoziva kuti ingori nyaya yekuvhura mukana yekunombo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMasaraure. Maita basi. Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Munhau dzemitambo, vanotungamira nhabvu yepamusoro yeCastle Lager Premier League havasati vave nezuva richatangwa mitambo yemwaka uno. Ninyaya yemari panguva iyo basa ratanga kugadzira nhandare dzenhabvu. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti havasati vave nezuva richatanga mitambo iyi sezvo vasati vaziviswa kuti makundano aya achange aine mari. VaNdebele vanoti vakamirira kutanga kunyorerana chibvumirano nevanovapa mari veDelta Beverages kuti vazobuditsa kuti urongwa hwavo hwegore rino hwakamira sei. Totarisa nyaya yanetsa yenhandare dzenhabvu. Basa rekugadzirisa dzimwe nhandare dzakarambwa nevekafu rasimuka zvine mutsindo muHarare zvichitevera chipatapata chiri kuitika muRufaro Stadium nemuGwanzura. Vashandi vekanzuro yeHarare vapinda mubishi rekugadzirisa Rufaro neGwanzura kuti dzisvike panokodzera kuti dzitenderwe kutambirwa nhabvu nechikwata chenyika chemaWarriors. Mutauriri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vanoti vakatanga nezuro kugadzirisa zvinodiwa nevekafu kuti nhandare dzavo dzikwanise zvikare kuunganidza vanobva kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo muNational Sports Stadium musina zviri kuitwamo. Patashanya muRufaro Stadium nhasi vashandi vekanzuro vanga vakazara vari mubishi kushanda nzvimbo dzakasiyana siyana munhandare iyi. Mashoko atanzwa zvekare ari kutsinira kuti muGwanzura Stadium kwasimuka mushando. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti vaisa chikumbiro kune vekafu kuti vambopiwa nguva yokutsvaga nyika iyo Zimbabwe ichatambira mutambo wayo we-2021 Africa Cup of Nations neAlgeria musi wa29 Gurume.
Tiri kumboedza kuda kuita appeal nekafu kuti tikwanise kubvumirwa kunge tichitambira muZimbabwe. Zvatikaita ndezvekuti takataura neBulawayo City Council nelocal government through SRC kuti paitwe commitment kuti maybe by the 20th mastadium anenge akwanisa kugadzirwa zvimwe zvinhu zvese kusara kwemabucket gate. Takambobata vamwe vedu vekusouth Africa neZambia kuti tingogara takagadzirira kuti in the event yekuti apiyo yedu inoramba tinenge takwanisa kutambira kusouth Africa kana kuZambia.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vatsidza kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti nhandare idzi dzagadziriswa. Nhandare dziri pasi pemakanzuro emaguta kunze kweNational Sports Stadium iri pasi pebazi rezvematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Mumusha weSt Mary's kuchitungwiza moita bata murefu bata mupfupi pakati pevechidiki veMDC nemapurisa. Vamwe vechidiki veZanu PF nevanofungidzirwa kuti vasori voedza kuda kunovaka musasa pamba pavatendai biti. Mutungamiri weZifa wotaura nezvenhandare dzenhabvu dzakanzi hadzina kukodzera nesangano reCAF achiti achiri kuda kuti Zimbabwe itambire mitambo munyika kana kuti kana zvanetsa yoenda kuSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Nokuoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsiNdebele.
Soku isikati senda baku VOA ndebe.